Mangwanani akanaka vateereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu chikumi 14/2019. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Varidzi vemakambani emigodhi, masangano anomirira vashandi vanorwira kodzero dzevanhu nevamwe vatangidza musangano kuCanada wokubvumirana macherero ezvicherwa. Vange vari mumiriri weGlenview muparamende, amai vimbai tsvangira yajava vakaradzikwa nezuro kumarinda eGlen Forest muHarare. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Musangano weGlobal Initiative for Responsible Mining uri kuitwa muguta reVancouver kuCanada. Musangano uyu waunganidza varidzi vemakambani emigodhi, masangano anomirira vashandi, masangano anorwira kodzero dzevanhu, vatengi vezvicherwa nevamwe vane chekuita nezvezvicherwa kuti vakurukure nekubvumirana mirayiro yekucherwa kwezvicherwa pasi pose. Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, Vadiwa Mavhinga, vaudza Studio 7 kuti musangano uyu une basa zvikuru kunyika yakaita seZimbabwe iyo ine migodhi yakawanda, sezvo kuchitaurwa pamusoro pemabatirwo evanhu vanoshanda mukuchera zviwanikwa. Machengetero enzizi dziri padyo nepanocherwa uye kuchengetedzwa kwevana vanomanikidzwa nenhamo kuchera kuti vararamise mhuri dzavo. Vamavhinga vati mamwe makambani ari pamusangano uyu anosanganisa Anglo American, De Beers, Microsoft, Tiffany's nemamwe ari pamusangano uyu. Tabata vamavhinga kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Tine musangano mukuru wepasi rose kuVancouver, Canada, unoona nezvezvicherwa kuti makambani anoita zvekuchera pasi vachiwana zviwanikwa vawane nzira yavanozviita inochengetedza kodzero dzevanhu vemunharaunda, kusanganisira kusashandisa vana vanenge vari pasi pemakore gumi nemasere, kusanganisira kuremekedzawo nharaunda nekuita kuti kodzero dzinge dzichibudirira nebasa ravanenge vachiita muzvicherwa umu pasi rose.
Musangano uyu uri kukokerwa nani?
Musangano uyu une mapandiko akasiyana. Unounza makambani makuru ezvicherwa anosanganisira vana Anglo American, masangano akazvimirira makuru ekodzero dzevanhu anosanganisira vana Human Rights Watch nana Earthworks vari kuno kuCanada. Unounza zvakare makambani anotenga zvicherwa vaya vanozogadzira zvishongo zvendarama nezvimwe zvakadaro, vanosanganisira vana Tiffany's, vamwe vanoshandisawo zvino zvicherwa vanosanganisira vana Microsoft, varimo mumusangano uyu vachiedza kuti vabatane pamwe chete kuti paitwe chinhu chimwe chete chinotara kuti izvi ndo zvinotarisirwa kuti makambani ange achitevedzera pavanopinda munharaunda vachiita zvezvicherwa zvichiremekedza kodzero, zvichiita kuti nharaunda isasare yaparadzwa nenzira isina kunaka. Tinoona kuti kunyika dzakawanda kunyanya nyika dzichiri kubudirira sana Zimbabwe kuAfrica, makambani anogona kusiya aondonga pasina chinoitwa kuti chivagadzirise nharaunda varemekedze kodzero. Ndo zvatiri kuda kugadzirisa pamusangano misangano yeziko iko zvino svondorino kuno kuVancouver.
Kana takatarisa zvamuri kukurukura ikoko, chii chichabuda ipapapa chingabatsira Zimbabwe?
Nhaurirano dzatiri kuita nehurukuro dziri kuno, zvatinotarisa kuti zvibude zvibvumirano zvekuti ngatitore ese Zimbabwe Cement kuti makambani ese anenge achishanda muZimbabwe wana Anglo American nevamwe vanofanira kuzvipira kuti vachatevedza zviga zvichabatwa kuno kuti ndiwo mashandiro avachange vachiita munharaunda zvinosanganisira kuti panyaya yekushanda nevana havazoregedze vana vachishandiswa mumigodhi yavo havazoregedze zvakare nharaunda ichiparadzwa uyezve vacharemekedza kodzero dzevanhu vari munharaunda uyezve vachaita kuti kusava nenzira dzekusvibisa dzingavanzizi tinoziva kuti tikatarisana nyaya yekuchero kwamangota kwamarange kwamutare uko nzizi vana odzi nanasave vanosara vasvibiswa vaitiswa kwazvo tinoda kuti makambani azipire kuzogadzisa nekuchenura kuitira kuti nharaunda isasare yanzviringika nenzira yekuti kune makambani ari kushanda imomakuru misangano wati kuita uyu unobata kunyanya makambani makuru ari muzvicherwa.
Kana takatarisavo mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe, munoona sokuti hurumende yeZimbabwe ingabvumirana nezvamuri kuronga izvi?
Hongu iyeyi hurumende yeZimbabwe inofanira kuti ibvumirane nezvatiri kuronga nekuti ndiyo nzira yekuremekedza kugara zvakanaka kwevanhu, utano hwakanaka hwevanhu, nharaunda yakanaka. Kana hurumende yeZimbabwe ichiti yakavhurika kuitira vemabhizimusi, haifaniri kungovhurika nje, inofanira kuvhurika nenzira yekuti hazvikanganisi nharaunda, hazvikanganisi magariro, uyezve vanhu vanofanira kuwana pundutso kana vachiona makambani makuru ari muzvicherwa, kwete kuti vanongochera votuta voenda pasina chinobatsira chinosara munharaunda, kana kuti vekwamarange vari kumangoda vosara vachitambudzika. Asi munzvimbo mavo mune makambani makurukuru kwazvo anenge achiita mari yakawanda kubva muzvicherwa zviwanikwa zviri munharaunda yevanhu.
Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica Vadiwa Mavinga vari parunhare kuVancouver kuCanada neStudio 7. Vange vari mumiriri weGlenview muparamende Amai Vimbai Tsvangirai Java, avo vakashaya nemuvhuro vakaradzikwa nezuro kumarinda eGlen Forest muHarare. Mutori wenhau wedu Thomas Chiripasi akanga ariko akatiunzira nyaya iyi nezuro.
Zvuru nezvuru zvevanhu zvaungana panhandare reCity Sports Center muHarare zvichionekana nemufi mutumbi wake usati waendeswa kunoradzikwa kumarinda eGlen Forest kunze kweguta reHarare. Vashaura kuCity Sports Center mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vati kuparara pamwe nekutetepa kwemigwagwa ndiko kwakakonzera tsaona yakazoita kuti amai Java varasikirwe neupenyu.
Mai Java of the seriousness of the challenge we are facing this time. It's not only a document. Our roads are too narrow for human beings. Our roads are too unwieldy. Our roads are not fit for this state of things. You will never hear Europe to go into headphones. Headphones is a primitive form of access because the roads are too narrow. Cars must face the same direction. When you know that you are not going to be that, we must move. Take a double must forget for that way.
Ataura akamirira mhuri yekwamhundwa kunovekwa kaberekwa amai vaamai Java, mushakabvu amai Susan Tsvangirai vaIsaac Mhundwa vati varwadziswa semhuri nekushayika kwaamai Java kuburikidza netsaona yemumugwagwa inove yakauraya sekuru vaamai Java vatafadzwa Mhundwa. VaMhundwa vati chiri kunyanyovarwadza ndechekuti vatafadzwa Mhundwa, amai Tsvangirai pamwe naamai Java vose vakaenda kwamupfiganebwe zvichikonzerwa netsaona dzemumigwagwa. VaMhundwa kwa vakurudzira mapato eMDC neZANU-PF kuti agare pasi atsvage nzira dzekugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika. Hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaJoe Big Matiza kuti nzwe divi rehurumende panyaya iyi, asi vaMatiza vakabuda panhepfenyero yeZBC svondo rapera vachiti hurumende ine hurongwa hwekugadzirisa migwagwa mikuru mizhinji yemunyika. Vachamisa vati matambudziko akatarisana nenyika anopera chete kana mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakabvuma kugara patafura navo kuti vazeye nhaurwa dzese dziri kunetsa munyika.
Togadzirisa nyika zvakakaita mangange ekutavisisana ini ndakahwina imiti makahwina kongoni yakapedza hobva kuseri rekongoni pane vanhu ndachitaura nokuti isu ikoni kwetu vatakamizwa vanhu vakombotii sovatipedze kongoni.
Zvichakadai mutauriri weparamende vaJacob Mudenda avo vanga varipo parufu urwu vatiwo paramende iri kushushikana zvikuru nekushayika kwaamai Java vachiti munhu aiita basa reparamende nemazvo. Vachamisa vatorawo mukana uyu kuti vaudze mutungamiri weMDCT Muzvare Tokozani Kupe kuti vanofanirawo kugara pasi voona kuti kusawirirana kuri pakati pavo kungagadziriswa sei.
Dr. Kupe, once more I salute you. You are my deputy president when I was a minister. You are my vice president when I was your spokesperson organizer. That I have is not voting. Do you know
Ataura akamirira mhuri yekwatsvangirai uye vari munin'ina wevaimbova mutungamiriri weMDC vaMorgan Tsvangirai vaManase Tsvangirai vati kunyange hazvo vabatwa panyama nhete semhuri kufa murau waMwari. Amai Java vange vabva kusarudzwa semunyori mukuru muboka remadzimai muMDC paCongress yakaitwa kuGweru mwedzi wapera. Vakaita tsaona vachangobuda mumukwekwe vachibva kubulawayo kumusangano wekugadzirira Congress iyi mutsaona yakauraya sekuru vavo vatafadzwa mhundwa nakanzura wekuGlenview vaPaul Rukanda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Mupepa nawo reDaily News mune nyaya yokukwidzwa zvekare kwemafuta edzimotikari kuchinzi izvi zvashatirisa vemabhizimisi pamwe chete neveruzhinji rwevanhu. MuDaily News mekare mune nyaya inoshora mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaKembo Mohadi pamusoro pekuhaya ndege kuenda kuNigeria kunhemberero yeDemocracy Day. MuFinancial Gazette manyanzvi mune zvemari zvinokurudzira hurumende kuti ishandise mari yekuSouth Africa yemarand. MuZimbabwe Independent hurumende inonzi yati pavanhu vakafa kana kukuvara mumhirizhonga yakaitika musi wa1 Nyamavhuvhu gore rapera ichangobhadhara vanhu 35. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Magadi vashamarari seStudio 7 aiwa tinokutendai zvikuru nechirongwa chamunotipakurira. Tisu vateereri venyu tinokutendai chekumunotipa nhau dzechokwadi nhau dziri kuitika munyika. Shuwa takabatika nerufu rwavimba iyi yedu yetakarwadziwa semachinja nyika yose takabatika. Dikimtoni arikutaura Cape Town Idwei ndoda utara nina weva sungwa wakuchire yugunana chukuru buku. Ina angwa ndi support point yugutu anza sungwa wapiwe makundoms. Iyo mtemo we Zimbabwe ngausa ngote ndila utara sungwa pachao vabata ni warumajiri. Kawa batu varuhu kana ninga angwa nzuika kana kuita iso sunga usamboto ichika suwa la warum Zimbabwe atishi di. Karisa tevi ngasa daote zira unu. Yugu Botswana hukute ndirwa ni constitutione yuko aiwa ipapunda ramba
mamga seva shamaru ya studio 7 indrugunete kana mkoma avo muyuto we ZANPF uyu angari kutaura nyaezi kuti arudo kuno bisa matanda murodi kana we MDC chinge watanga kuratidzira ine yetiri kuti nguva yekuti tibatane vana ve Zimbabwe tione kuti toita sei nemamiri yakaita zvinhu munyika vakuru vari kungodya mari vega vari kungofamba havasi kuzorora kufamba vachitambisa mari yenyika nyika ichitambura ndopaunonzwa umwe munhu achitida unobvisa matanda nematombo murodi chokwadi dei mwari watibatsira tava nepfungwa dzimwe munyika pfungwa dzekude kubudirira kwete pfungwa dzekungogara takatsikirirwa mazuva ese aiwa ade vanhu vezano vachinja pfungwa ende ndovashoma ndovari kudya mari vazhinji vari kutambura Demu haro watibatsira watipuwa njigere chokwadi tigone kubatana vana veZimbabwe tichemere chinhu chimwe vakafa vakatirwira vachona handizvicha vakatirwira chii vakarwira here kuti munangagwa nevatedzeri vake vadye mari yeZimbabwe tiri vana venyi veZimbabwe asi takade kuchema chema tinonzi hazviitwi hazvitaurwi demu haro watibatsira chokwadi tigonewo kurarama sedzimwe nyika tisangurarama tichingotendera mune dzimwe nyika tichitambudzwa mune dzimwe nyika ndatenda hangu
makadini vashamarari vestudio 7 nemhuri yose yezimbabwe ndinokutendai nekutsunga kwamakaita munyika yedu yezimbabwe nechimiro chiriko vavengai musengi ndinoti sori pane zvamunofunga muupenyu hwenyu ndinoona sekuti mweya wasatani unenge wakupfekai matambudzikiro ari kuita vanhu vari kunonga sose nemuromo vanhu vari kuchero hove dziri mumvura dziri kutambudzika nevanhu vari mumajere vakasungwa vari kuomerwa neupenyu vanhu vasingadyi zvavanoshandira vanhu vari kungorarama vari kushayiwa mapiritsi ekuti varapwe izvezvi ndo zvaakukonzeresa kuti nyika yedu vanhu vangofa zvisinganzwisisi nekuda kwekuti vanhu vari muZimbabwe vari kutungamirirwa nevanhu vanenge vakaguta vachitungamirira vanhu vane nzara ndinotenda inzwai tsitsi varume nezimbabwe vamunangarwa regai kupaipa vanhu avo mari muchiti muda kutsigirwa inzwai tsitsi nevanhu ndatenda hangu
mamuka seva shamarari vestudio 7 ini ndinoitwa charumbira ndiri patava Zimbabwe muLimpopo ndinoda kukomenda panyaya yezvazvichitaurwa nevebazi rezveutano vava vachiti vanoda kuisa makondomu mumajere vanopenga voti kutadza kutonga voti kutadza kana kufungawo zvine musoro vokurudzira ungochani ZANU-PF yakaoma yoti chidofu yoti kutadza kana kupulanawo zvine musoro ai ndatopererwa kuti pe
makadiniko ndinoti makadini zvenyu vana vese vezimbabwe ndinotendawo nokuwanawo mukana uno kuti ndigone kutaura ndinotifarira namashoko anga aitaurwa navamaguwa mashoko akanaka shuwa pamusoro peikonomi ikonomi yekwedu inoda kugadziriswa utsotsi nounhubu hurimo munyika medu hwakawandisa zvisingaiti kunyange tikati toda kuzvigadzirisa zvinogadzirika sei ivo purezidhendi wedu ari mukorokosa kana ukaenda kumusha kwake kukwekoku unowana kuti pamba pake panenge pane bhomiwo pamba papurezidhendi asi vari kutaura kuti ora hatihudi iko zvino kana ukatarisa magaraji wose akanzi ana zuva ayaya vanani zvakawanda zvimukochomukocho zvatinonyatsokuziva mutaundi umu kuti shopu inde yake ichi nde chake zvakawandisa zvinenge zviripo ipo payapa saka handizivi kuti zvinhu zvakadaro zvinogona kugadzirisiwa sei kana tisati tagona kutanga kubvisa iye wakatanga kuita mukochomukocho iye ndiye anofanirwa kutanga kurega corruption ndokuti vanhu vese varege kuita corruption ukaona munhu wega wega anogona kuti ndiroda kuvhotera ZANU-PF ari kuviga uori hwaanenge achizva because ZANU-PF iri kuche kuchengetedza uri hwavanhu. Havasi kuda kuti vanhu vabve pauri, vanoda kuti varande vari pauri. Dzasi vamuchiona nyika yedu isingagoni kuenderera mberi, ndatenda zvangu.
Makadini henyu vashamarari veStudio 7 nemi mose vatereri. Nhasi ndirikutaurawo nenyaya yavachirumanzu. Tanzwa vachirumanzu vachitaura nenyaya yepolitics apapo sezvo vanonzi analyze. Hamino kuti maanalyzer avo ndapi chaivo chaivo, nokuti takada kutaurira vari kupuka nenyaya yekuti vachamisa vakaita dialogue navamunangagwa, hapana chinobuda. Ini ndopokana navo. Kuti isusu good example ndavatarire zvakaitwa naMugabe na Morgan Tsvangirai paipai. Mugabe waizita asinaenda kunoti kuti mapato tese etikaipikisa, akanaona vatsvangirai nokuti aiziva kuti makizi ari kuMDC. Just the same ne apapo makizi enyika atidi kunyeperana, vanotoziva kuti anomufana wewe nero nero ndiani makii yekusunungura Zimbabwe.
Avo vange vari vatereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asinei nechokuita neStudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Itai kuti mameseji enyu aite mapfupi nokuti mamwe anouya akanyatsorebesa. Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dunhu reNew York muAmerica razivisa kuti harichatambira kushandiswa kwechitendero mukurega kubayiwa nhomba yokudzivirira chirwere chegwirikwiti, richiti zvekare vana vasina kubayiwa nhomba havazobvumidzwa kupinda muzvikoro. Dunhu reNew York ndiro rimwe rematunhu mazhinji ari kunetseka nekutapuriranwa kwechirwere chegwirikwiti. Mutungamiriri wenyika vaDonald Trump vazivisa kuti mutauriri wemuzinda weWhite House amai Sarah Sanders vachasiya basa mumasvondo mashomanana ari kuuya. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiriri wenyika vaDonald Trump vakati vanotambira ruzivo pamusoro pevanhu vavanokwikwidzana navo kana paine hurumende kana kambani iri kunze kweAmerica inenge yati ine ruzivo rwezvinhu zvakaipa zvakaitwa neumwe wevanhu vavari kukwikwidzana navo. Vanhu vazhinji kusanganisa vebato ravaTrump reRepublican Party vakashora vaTrump zvikuru. Vanodzidzisa zvematongerwo enyika paAmherst College kuMassachusetts muno muAmerica, Dr. Chipo Dendere vaudza Studio 7 kuti vanhu muAmerica vave kutanga kuratidza kuneta nezvimwe zvisina kufanira zvinotaurwa navaTrump, vachitizve imwe nyaya yave kuratidza kusafarirwa nevanhu ndeyekuramba kwavaTrump vachiti vatori venhau vese vanonyepa. Tabata Dr. Dendere kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
VaTrump nyaya iri interesting nekuti pane ma moving parts akawanda, and ivo vaTrump varikutaura kuti varikureva kuti vengo munhu anosangana nemaleaders ekunyika dzakasiyana siyana vachidiscussa maissues nguva maissues achona vachienderana nemaelections, ndo zvavataura mutwiti yavo yanhasi makuseni. Achii maDemocrats vari kushandisa zvavakataura as a way yekuti vaiziva involvement yeRussia muma2016 elections, nokuti tirikuziva kuti maDemocrats wo vagara vane nyaya iyi yavari kuda kupesuwa yekuti vaTrump vaiziva kuti maRussians ari involved and kuti involvement yemaRussians yakabatsira kuina kwavo. That's why I think ini ndateerera video ndikanzwa zvavakataura. But ukazoona the backtracking yavari kuita, I think it's really about someone who's finally coming to terms with what they can say and what they can't say in the political space. Nekuti vaTrump for a long time, I think munhu yeye angachikwanisa kungotaura zvaanoda and dismiss it as fake news, but the presence of Mavidio and his Munch Radar, I think he's starting to find himself in a corner. I think asi monera angundiwe kuti pamwe nekuti takushika pedyo nema elections anotevera vetimu yavo vakuona zvakakosha kuti vaite monitor zvinokubuda mukano wama president.
Munoona sekuti vanhu vanobvuma here zvekutaurwa nava Trump kana kuti sezvo pagara paine nyaya dzakaita saidzodzodzo kuti vakapiwawo information neimwe nyika yokunze, munoona sokuti vanhu vanobvuma here zvavari kutaura?
Ndoda sekunge vanhu vari kuzvibvuma nekuti sezvandambotaura kuti nhasi vamuka vachitivo vanhu venews vemapepanhau vari kutaura zvatina kutaura vemapepanhau vakabva vabuditsa yatingati transcript sort of word by word yezvakataurwa nezuro zvacho. Ende zvakataurwa nezuro zvacho naizvozvo zviri kutsigira zvanga zvabuda mumapepanhau. Saka kune vanostada nyaya idzi, vanhu vari kuti zvishoma nezvishoma vanhu vava kutanga kusatambira zvese zvinotaurwa napresident, sokuti vanhu vava kufeel frustrated nekuti president vanoti dzimwe nguva vataura chakati mangwana vose handina kuchitaura, vodzokera futi kumashure vachingodaro. Saka zviri kuoneka sekuti public yakunetsikana nazvo. And I think depending on question ndechekuti maamericans nenhau yerussia zvakukonzeresa maconcerns akawandisa muvanhu, nekuti nyaya dzefake news dzakanga dziri kunetsa generally. Then president votiwo pakavakaudzwa chimwe chinhu avaende nacho kuFBI, and FBI iriyo inofanira kuevaluata mathreats ari kuuya munyika. Ndoona sekunge maamericans vachinda kuzvitambira, but at the same time tinozivawo kuti president munhu ane support base yake yakanyanya, ende kusupport base yavo nyaya inenge isiri kuchinja maonero evanhu avanoita president. In fact ndikutiona kunge kubase kwavo nyaya dzakadai dzinoitoita kuti vanhu vasimbisise mukuvasupport, vachiti vari kunyeperwa nevemapepanhau.
Avo vanga vari Dr. Chipotendere vari parunhare kumassachusetts muno muamerica nestudio 7. Nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Musangano wekubvumirana matekecherwo ezvicherwa waunganidza varidzi vemakambani emigodhi, masangano anomirira vashandi, masangano anorwira kodzero dzevanhu nevamwe uri kuitwa kuVancouver kuCanada. Vange vari mumiriri weGlenview muparamende amai imba itsvangira yejava vakaradzikwa nezuro kumarinda eGlen Forest muHarare. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC, ndoti mosara zvakanaka.